Vanhu vashoma ndivo vauya kuzobayiwa nhomba iyi pachipatara chikuru chemuchinoi zvekuti nenguva dza12 masikati pange pabayiwa vanhu vana chete. Pavanhu vana ava vaviri ndivana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinoi, mumwe mukuru mubazi rezveutano kuHarare Dr. Maxwell Hove pamwe nemutapo wenhau mumwe chete. Dr. Hove vanoti vauya kuzobayiwa nhomba semucherechedzo wekuti kunyange vakuru vezveutano vane chivimbo nenhomba iyi kwete kuti vari kungotumira mishonga kuzobaya vamwe. Patabvunza kuti vanhu vane makore api vanofanirwa kubayiwa nhomba sezvo paine kusanyatsonzwisisa kuti sei mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa ivo vaine makore anodarika 60. Dr. Hove vanoti kana munhu aine utano hwakanaka anogona kubayiwa kunyange ave nemakore anodarika 60. Mumwe wevabayiwa nhomba nhasi sachigaro wavana mukoti mudunhu remashonaland west vakuda kwashe kukanai vanoti vatanga kubayiwa nhomba senzira yekukurudzira nhengo dzavo. Vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vanoshanda nevanhu nguva dzakawanda kana kuti frontline workers vanotarisirwa kubayiwa nhomba pachikamu chekutanga mudunhu remashonaland west. Dunhu remashonaland west rakapuhwa majekiseni enhomba anosvika zviuru 10 nechimwe chete kunyange vaitarisira zviuru 10 nezviviri. Kariba iyo yatangawo kubaya vanhu nhasi yakapiwa nhomba 521. Tombotarisa nhau dzanga dziri mumatare. Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazire nhasi vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare vachipumirwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yekudzidzisa vanhu 700 basa rekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 munyika. Dr. Manangazire vamiswa pamberi pemutongi amai Beatrice Makwande. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reMDC Alliance 12 dzakasungwa svondo rakapera nemugovera dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo wecovid-19 nekuungana zvisiri pamutemo. Asi nhengo idzi dziri kuramba mhosva iyi dzichiti dzaironga zverufu rweimwe nhengo yavo. Mutongi wedare ramajistrate muchinoi amai Tracy Muzondo vapa nhengo dzeMDC Alliance idzi mukana wekubvisa mari yechibatiso nekubvisa madhora zviuru zvishanu pamunhu kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mutongi achi nhengo idzi dzigare padzimba dzavakanyoresa uye kuenda kumapurisa ari pedyo navo kamwe chete pamasvondo maviri. Gweta renhengo idzi vaFortune Murisa vanotsanangura zvaturwa nedare.
Tapinda mudare vanga vachipomerwa mhosva yekuita gathering iri kunze kwemutemo. Ivo vari kuramba mhosva vachiti vanga vakagadha for funeral. So tapinda mukoti tikaita application yekuti vakwanisa kupuwa bail. So ya grandi wakoti ya mafabiore ma $5,000 each. Yo kutivo kala kuma zimbaza wote maati sarata nyoneza. Uyeche kutivo reka kuinterfere ni ma witnesses pa kesi yacho. And also they are supposed to report kamwechete information ni mavili once a fortnight. Vachiripota kuma police station siku wano gara.
Kunyange wakawanda wanopikisa vari kusungwa vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema chema kuti bato rezanu PF riri kuita misangano pamadiro hachina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.